manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniro akanaka vateereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wemugovera chikunguru 1 2017 makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ndezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tiri mushishi yokuunganidza nyaya yokuunganidza information panyaya iyoyo tichishanyira vese vakatorwa zvinhu zvavo.
Vagari vemuHarare voendesa kanzuru kumatare nenyaya yekutengesa midziyo yavo zvisiri pamutemo.
Political culture in Zimbabwe is going to evolve. Jese wanata jamuka wana display my citizens movement arusumuzwa nemhepo yekuti ma traditional political parties asi kuita zvanga zvifananga achiita.
Vamwe vanoti kusawaniswa mikana kwevechidiki mumapato ezvematongerwo enyika kwave kupa kuti vamwe vechidiki vapinde musarudzo vakazvimirira.
Kana kuna vanobatsira tatira kuti vatibatsire kana vachida rubatsiro kana mazuva sezvakume kudzikowe tingangoizawo kuvabatsiravo tichivapa ruoko.
Vagari vekumberengwa vakaputsirwa madhamu nemafashamu emvura votsvaga rubatsiro. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sachigaro wesangano recombined Harare Residents Association kana kuti CRA vasimbarashe moyo vanoti vagari vemuguta reHarare vari kuronga kuendesa kanzuru iyi kumatare mushure mekutengeserwa midziyo yavo. Kanzuru yeHarare yaimbenge yapa kambani yeWorldcash basa rekutsvaga zvikwereti izvo zvakapa kuti kambani iyi itore nekutengesa midziyo yevamwe vagari. Asi dare repamusoro rakazoti izvi zvainge zvisiri pamutemo. Hatina kukwanisa kubata meya weguta reHarare vaBernard Manyenyeni asi mukuzeya nyaya iyi tabata vamoyo.
Tirikudzokera zvakare panyaya iyoyo tichiteerera vamwe vedu vagari vakabatsirwa midziyo yavo ikatengesiwa kuchinzi kuri kubhadharwa zvikwereti tioti vavachidzorerwa mari yavo iyoyo yavakaendenge vatorwa bhozi zvinhu zvanga zvichiitwa zvawanikwa kuti zvava zvisiri pamutemo. Saka taakuda kuti vanhu vachidzorerwa mari dzavo nemidziyo yavo yakatengeswa. Kana tikadero tinobva taziva kuti munhu wese anobva agara zvakanaka.
Muri kuziva here kuti midziyo yakatengeswa karei ingasvike mari?
Hatikwanisi kuti tive nefiga pano kuti ingaisvika mari. Tiri mushishi yokuunganidza nyaya iyoyo, kuunganidza information panyaya iyoyo tichishanyira vese vakatorwa zvinhu zvavo tichibatanidza-batanidza magwaro achona kusvika takwanisa kuumba gwaro rimwe chete rekuti nyange taakuenda kumatare edzimhosva tinenge tichienda negwaro redu 1 rinenge rabatanidzwa tabwerengedza zvese.
Sachigaro wesangano recombined Harare Residents Association kana kuti CRA vasimba rashe moyo vari parunare muHarare. Musvondo rino vamwe vange vari mumasangano akaita sehashtag this flag vakaita samuzvare fadzai mahere vakati vainge vopinda musarudzo dzegore rinouya vakazvimirira. Pane mashoko ekuti vamwe vari mumasangano akaita seta jamuka nemamwe vachapindawo munyaya dzezvematongerwo enyika. Ko izvi zvinorevei chaizvo? Mukuzeya nyaya iyi tabata mutevedzeri wemubati wehomwe MDCT vachauton Wende uye gweta vaLloyd Musipa. Totanga nekunzwa kubva kuna vaMusipa.
Mukatarisa kuti politics dzedu dziri kuenda dzichinja, dziri kuenda dzichidhivheropa dzichienda mberi. Pane nguva yataiti kana usiri mupolitical party wanga usingaiti zvepolitics. Mukatarisa over the last year or so makaona ma citizens akatanga kutora ega initiative yekuti nyika yedu we want it back. My traditional parties anga mukomatos hatumbona because my structure ane ma amwe ane bureaucracy yekuti vanhu munhu akapinda sa leader achabudi.
Vaende
mukatarisa kwatabva kweso vanhu muZimbabwe ava kunyanya kufarira zvinhu zvema independence. No wonder why personal independence isina backing ye political party yati ambohwina. Vanhu vese vakamboita ma independenta mukatarisa kumashure kwese pakapinda va Jonathan Moyo vari kucholocho vari independent vakange vachikampenerwa nema structures edu MDC. Munhu mumwe chete watinoziva akakwanisa kuramba akamira ne constituents ari independent vandaba ningisoti ninyaya yekuti vakange vachibva kune a defined constituency kubvira 1980 vari independence vakaramba vakamira panzvimbo but nhoroondo yema independence muchayeuka even kana vasimba makoni chaiwo vapinda paya vatadzisa kuti vatsvangirai vapinde vawane 51% yaidiwa vapedza kudaro vamwe vanhu vaisapota vasimba makoni vakange votobuda vachipembera kuti aiwa chinangwa chedu changa chiri chekukonesa vatsvangirai kuti vaende kuset house
vamusipa
panyaya yemaindependence tarisai kuti I think maybe vahwende murikusarira kumashure nenguva mbichana. Political culture in Zimbabwe iri kuevolve. Zvese vanata jamuka vana disflag, ma citizens movement ari kusumudzwa nemhepo yekuti ma traditional political parties haasi kuita zvaanga achifananga achiita. Saka vanhu vaakuchuza kusenza kuita politics outside ma structures ema traditional party. Kana takutaura nyaya independent, imimi mukuuza the traditional definition yekuti chi independence. Apatri kuti isizi munhu anoita alliance nevanhu, an alliance with the people. So you see that the independent yamunonzwisaira ndavaningi neindependence yako mazuva ano, this one is a hybrid type of independence. A person ari kumirira nevanhu, munhu anenge ari a professional in their own right, munhu ane track record, ari kutaura kuti inini ndakaita chakati chakati chakati. Kwavari kuda kutonga yava panakambochera kana bhohoro kuruzevha rusiri rwake here
vahwende
nai vamusipa kana muchiti citizen movement muri kubvirei because citizen movement kunzwisa kwedu kwatinoita ndeyekuti munhu wese macitizens MDC supporters are also citizens so kana macitizen movement
you are missing the citizens movement in this case inoreva kuti munhu asiri tied down nemitemo yemapolitical party. Munhu ari kufamba achiti vanongofunga kusina achiti nhasi hakuna magetsi takunodemonstrate against zvesa.
Ava vangu vari Gweta vaLloyd Musipa vari parunare yekuLondon. Manzwawo zvakare kubva kumuteedzeri wemubati wehomwe muMDCT vaCharlton Wende. Ava vangu vari parunare muHarare. Muchirongwa chedu chatinotarisa nezvenyaya dzeupfumi nhasi tine hurukuro nasachigaro weBoard reNational Railways of Zimbabwe vaLarima Vima nezvavari kuita kuedza kuvandudza mashandiro ekambani iyi. VaMavima vanoti vari kuedza kukwezva vekunze kuti vauye kuzouchika mari mukambani iyi. Ngatinzwe hurukuro yataita navo.
Takaburitsa magwaro anonzi marequest for proposals aya anenge achienda kunze kwenyika achitaurira vanhu vose vaya vanoda kuuya kuzova nechekuita kwekusumukira kweNRZ vaise maproposals avo kana kuti magwaro avo. Tofara chaizvo kuti takawana over 82 people vakaresponda from all over the world vachida kuti vanoda kuti vachishanda pamwe chete neNRZ pakugadzirisa kutenga zvimusoro zvinyiwa nezvitima, matroko echitima angadari mawagons akadari mapassenger coaches kana kugadzirisa iyo njanji sachayo nemabuilding edu maworkshops edu kuita kuti tive tinodzokera patakange tiri paya kare tichitakura zvinhu zvakawanda muno mukati menyika nezvinouya mukati menyika nezvinobuda zvienda kunze kwenyika. Taapa chinhano chekutezvinezvi tenda iyi inovhara musi wa4 July. Kana ichinge yavhara musi wa4 July ndopatichaongorora kuti vanhu vapindura vangani chaivo chaivo. Ungana yako katoka kwakauya vanhu 82 vachitora mapepa asi havazi vose vachadzorera mapepa atinenge takatarisira kuti achatibetsera pakuongorora kuti atingakwanisa kushanda naye ngeani. tinoda kuti kuchange kune vanopfuura gumi vakasimba chaizvo vari kuratidza kuti vane shungu dzokuda kushanda pamwe chete nesu.
Saka pamunee muchishanda nawo sei apa, munenge muchiita 50-50 here kana kuti zvinofamba sei?
Ava izvo zvinobva nemunhu vakakasiyana-siyana ka, vamwe vanouyawo nezvavanenge vachipropozawo, vamwe vachati 50-50, vamwe vachati 60-40, vamwe vachangoti aiwa tokupai mari gadzirisa zvinhu zvenyu, zvinenge zvakangosiyana-siyana. Isu chatiri kutarisira, tiri kutarisira munhu anouya nepfungwa nenzira dzakasiyana-siyana dzakasimba dzinokwanisa kuti dzive dzinosumudzira NRZ kuti ive inofamba zvakare. Tinoda kutenda hurumende yedu kuti ive yakazobvumawo kuti panguva ino kana kupa mashares inokwanisa kupa mashares. Zvinhu zvakasingafungirwe kuti zvingave zvingaitika. Saka tinopa kukudza kukuru kuhurumende kuti yakazoona zvakanaka kuti panguva dzino ngatove tinorerutsa pfungwa dzedu tione nzira dzakasiyana-siyana dzekuturudza makambani makuru akaita fanika National Railways of Zimbabwe naamwewo.
Sachigaro weboard National Railways of Zimbabwe Valari Mavhima vari parunare muHarare. Chirongwa chatinotarisa zviri kuitika kumaruwa nhasi tiri kuita hurukuro navatamuka gumbo mugari wekumberengwa mudunhu remidlands. Vagumbo vanoti mafashamu emvura akaparadza madhamu maviri aivararamisa uye iko zvino zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Tatanga nekuvabvunza kuti vakasuma here mumiriri wedare reparamende anovamirira vaJoram Gumbo.
Akavabudza dhareki takataura navo kuti ndotionerawo dambudziko riri kuno kuti ringagadzirika here. Ivo vakatorinzwa dambudziko iroro lazi riri muarea yavo kana chitaura pamusoro pedhamu iroro.
Madhamu maviri ari munzvimbo yenyu ari kupi nekupi?
Rimwe riri kuGuruva Secondary School, rimwe riri kuzvavagavi.
Madhamu aya akakosha zvakadii kuvagari vemberengwa?
Madhamu iwa akakosha nokuchikoro rakakosha zvikuru nokuti rinotosupplya nechikoro nenzvimbo yose yaikoko inotosupplywa nedhamu iroro. Iri rezvavagavivo rakakosha, rinosupplya nzvimbo yose plus mairrigation. Tanga tina madiridzo atatichiita, zvino iye zvino madiridzo acho akatomira nemhaka yekuti hapasina mvura yekuti tinganotsvaka.
Zvipfuyo zvenyu zvinenge zvomwa mvura kupi manje kana madhamu aya akasagadziriswa?
Ndizvo, kana madhamu aya akasagadzirigwa tingatofirwa nezvipfuwo. Mazuva ano zvinotomwa pasemvura yanga yakawandisa, zvinotomwa pane zvimwe zvimakangwa kana kuti mukova uchadai kuyerera kune mvura.
Ko imiwo vanhu munenge muchimwa mvura kubva kupi, mumatsimi omu?
Mvura ndinozotambura zvikuru mazuva ano. Pamwe paiva nechibhora, zvino chibhora chakafa, vanhu voita kuchera pasi, munoziva mvura iyosisa kudomwa.
Saka kana kuri kuti kune vari kuda kubatsira, mungade kuvaudza kuti kudii?
Kana kuna vanobatsira tatira kuti vatibatsire, kana vachida rubatsiro, kana mazuva ano sezvakune food for work, tingangoigawo kuvabatsiravo tichivapa ruoko.
Vatamuka Gumbo mugari wekumberengwa mudunhu remidlands vanga vari parunare yekumberengwa kwakare.
Makateerera kunhepfenyuro yevanhu yestudio 7. Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa909 am 4930 kana pa6065 ne15460 kilohertz pashortwave.
Iko zvino yasvika nguva yekuti tichiende kuna Marvelous Muhlanganya uye achitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya uye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka kunge tiine hurukuro nemumwe mudzimai anoita basa rekubatsirawo mamwewo madzimai panyaya dzekugadzirisa zvingange zvichivanetsa mupfungwa kana pandangariro. Regai timbonzwa kuti ndiani uye vanoita nezvei.
Ndinokutenda ndai nekundi unzo pane chino chirongwa ini ndinoitwa Mary Olga Gumbo Borerwe ndakarorwa kwa Borerwe ndinoshanda nemadzimai kuti vatange kuziva kukosha kwavo kuti vazive pavamire nekuti tisu vakadzi takabata zvese tisu takabata mhuri asi vakadzi havazive simba and havazive pfungwa dzavo kudzama kwadzakaita saka ndine ndichida kuti ndichikurudzira vakadzi kuti vazive kukosha kwacho kwavakaita kana vaziva kukosha kwavakaita vogogona kuchikumbira kuti vanhu vavatambire kana kuti vanhu vavaone nekukura nekukosha kwacho kwavakaita zvimwe nezvimwe zvandi neita ndezvekuti vanhu vaone kana vachiabhuzwa mumba emotional abuse kana iyo ingave kurohwa as well which is physical abuse ndinobatsira vanhu kuti vaone kunyanya emotional abuse nokuti haioneke nemaziso saka zvinhu zvokuti unofanira kunge watozvidzidza wazvinzwa kune mumwe munhu ndopandinonyanyowanzobatsira vadzimai kuti vaone kana vaona vogochiziva kuti ndinodzidza sei kana ndizvichengetedze mukubva kuti zvisarambe zvichiitika mukuroorwa kwangu kana kuti mumba mangu
muri kuona muchibatsira madzimai anobva kupi nekupi
ndinobatsira madzimai anobva kwakasiyana siyana so zvirongwa zvangu kazhinji ndezvechirungu ndine ndichishandisa chirungu kuitira kuti ndibate vanhu vose vanobva kunyika dzakasiyana siyana kazhinji ndinoitira kuUnited Kingdom uko kuondo kwandiri asi ndakaona kuti ndichikwanisa kubata avo vanhu vanobva kumusha kwedu chiregai ndichiita paFacebook saka ndakagadzira egroup rinenge riri revakadzi voga uko kwandiri ndichidzidzisa vanhu iri groupu iri rinonzi Healing and Chilling nokuti kazhinji kacho patinoona tichibatikana tichitadza kuzvimiririra zvine zviri zvichibva kuzvinhu zvakatitambudza tichikura kana kuti kusakudzwa mushe saka zvinhu zvinoteera vanhu kusvika mukukura kwavo zvivatadzisa kuve vanhu vanoziva value yavo kana kuti vanhu vanoziva kukosha kwavo saka ndozvanoenda kuchidzidzisa vanhu kuti titange tabvisa chironda chinoita kuti vanhu vatadze kunyatsogona kuzvimiririra ikoko kana takwanisa kuva rachironda chapora vanhu vozotanga kuchizvivaka kuti vaziye kuti ndirani ndinodei uye ndichakumbira sei kuti vanhu vagone kundibata kana kundiona nemutoo iwowo wacho wavakakodzera kuti vaonekwe kuti how do I ask other people to treat me saka ndozvandinobatsira madzimai nazvo vamwewo vanhu vanoshungurudzika mumwoyo mavo mumweya mavo tibva mukugarisana kwavanga vakaita mukuroorwa kwavo cherelationship yavanga vari naivowo tine tichivada kumagrupu iwawa kuti tigonewo futi kuvavakiridza kuti vatange kuziva kuti aiwa unotokoshawo and unokumbira sei kuti murume ange achiziva ukosho wako uye agokutreata zvinoenderana nekosha kwako
chirongwa chenyu ichi chiri kutambirwa sei nezvizvarwa zvezimbabwe zvirimo imomo mubritain nekune dzimwe nyika
chandiri kunyanyosangana nacho chakaoma ndechekuti vanhu havasati vakuziva kuti kugadzirisa pfungwa dzako chinhu chakadzama sei or kana kuti chinhu chaka kosha sei saka zvisati zvakunyatsozikanwa izvi saka ndine ndichingofamba magrupu akasiyana siyana ndichingokurudzira vanhu kuti chengetedzai pfungwa dzenyu nokuti mukaramba muchienderera sezvamuri izvi ndopatinovhura mukana wemadepression mukana wemaanxiety mukana wekokuita mweya wokuda kuzviuraya saka ndiri kungoedza kuti vanhu vazive kuti tinofanira kuchengetedza kuvakiridza nekukudziridza pfungwa dzedu
vanenge vachida kunzwa ruzi sivo rwenyu kana kudzidza kubva kwamuri vanokuwana ikupi
vanokwanisa kundiwana paFacebook kana vari paFacebook zita rangu repaFacebook rinonzi Mary Olga Gumbo Brower kana kuti vanokwanisa kundiwana pawebsite yangu inonzi www.maryolga-minddesigner.com
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai amai Mary Olga Gumbo Borerwe kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinota risa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu
maita enyu tinokutendai nekutipa mukana iwowo
chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington
tinotenda zvikuru Marvelous iko zvino tochenda kuna Jonga Kandemira achitipa chirongwa upenyu hwedu
ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC nasi tine hurukuro nava Wilson Makanyaire vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reZimbabwe Movement for First Time Voters, sangano rokukurudzira vechidiki kuti vange vachienda kunonyoresa kuti vagozokwanisa kuvhota musarudzo dzegore rinouya. Tinogamuchira ine mufaro pastudio 7 vaMakanyaire.
Mazvita mwana mwana.
Mungatiudza zvakamirira sangano renyu reZimbabwe Movement for First Time Voters?
Tinoshanda neboka remayouth rakafoma nesu sevadzidzisi nevanhu vatinoticha. Boka rinonzi Zimbabwe Movement for First Time Voters. Boka rinoda kuongorora kuti sei mayouth vasiri kuvhota munyika yeZimbabwe. Isu sevadzidzisi tichizoshora zvikuru kuti takatora vakuru vazhinji vachirwira nyika ino kuti inake, nyika inoite pundutso isakangotarisa, tichituma kunovhotesa asi isu tisingavhoti. Takacherechedza zvekare kuti ivo vana vatinoticha ava, statistics dzeZimbabwe dzinoti 5% bedzi ndo yakavhota musaro pa2018. Isu sevadzidzisi tikazosvora zvekare kuti but ndisu tinosvora tine vana zvichida hatina kuvadzidzisa zvakanaka. So takaona zvakakosha kuti isu nevana vatinodzidzisa, nyangwe vatikadzidzisa kare vari mauniversities, vari mahigh schools, vakapedza kudzidza magraduate, tione kune mhaka iye vasingavhoti. Tobva taona kuti zvakakosha kuti tisangane tione kuti chisasara kuti tisiri kubatsira nyika yeZimbabwe kuti isununguke. So vava redu ndiye kuti mayouth aende kunovhota, tiimprove kubva 5% pasabva dzogoro rinouya tisvike hedu pa30%. Vava redu ndiyo imwe chete iyo kuti nyika yedu inake zvakanaka, tishandisa bhilo, tisingashandise mhirizhonga patichivarira kuvhota. So ndo bandiko ratikaita savadzidzisi takabatana nevana vedu.
Sangano renyu iri rakakura zvakadii vaMakanyaire?
Sangano redu rakakura mwana wangu, richiri haro idzva. Tava nemwedzi inenge mina tatanga tichimborisana nemwe mutemo tichirejista, kusvika mapepa edu atambirwa tarejista zviri pamutemo. Pari zvinezvi ndinofunga kuti tatenderera maprovinces mazhinji, saka mafirst time voters. Hatisi kutageta vanhu vagara vari mumapati avo, hatisi kutageta mayouth agara anga ari mapati avo nechekare. Tiri kutarisira zvikuru vana vanga vasingavhoti. Muprovinsi imwe chete ndinofunga kuti akusvika vanhu vanosvika kuma3000, but tichiri kuenderera mberi nekurukuruta.
Muri kudyidzana sei nemapato ezvematongerwo enyika?
Pari zvinezvi tanga tatambotaura nevemapato avo kuti tingadyidzana chirudzii. Isu takangoongorora savadzidzisi tikatenda basa riri kuitwa nyange navatsvangirai, nyange tanange maopposition parties kuti zvechokwadi vanoda kusunungura nyika. Asi isu takangozvisvora sematicha, tikangozvisvorawo isu sevana vatikangodzidzisa kuti zvichida ndisu tiri kubatsira vanasharukwa vedu kuti nyika yedu inake. Tichaite hedu zviri pautemo kuzivisa vemapotizi ese kuti isitongori bandiko revadzidzisi nevana vatikadzidzisa. Vatikada kungodzidzisa kuti ngavaende kunovhota. Zvakare vose vadzidzisi wetindi kuti ndisu tinyatsogona kuita political education. Nderimwe bandiko ratikaona kuti vamakarawo vanenge vari kukundika zviri kuvavandira, kana kuti vanogona kutizaa tadivira vakanyorerekera.
Pamakamirira kuti zeki parure chirongwa ichi, zvii zvamuri kuita?
Pari zvinezvi tiri kutenderera tichingoudza mayouth kuti kurya inonzi BVR rejista yekuvhota inorevei, yakanakirei kunyika yeZimbabwe. Asiwo tiriwo nedambudziko nezeki tainge tambopotera kumagweta edu kuZimbabwe Lawyers for Human Rights tichichema chemawo kuti zvichida zvaakuda kuti vana makarawo zvaana proof of residence izvi zvingapa kuti vana vakundike kunyatsovhota. Isuwo nevanhu vatinodzidzisa tiri kuronga kunyora tsamba gwaro ratitambisa kunovatsa makarau ratiri kukumbira mafirst time voters vanosvika 1.2 million vachichema nedambudziko rimwe chete irori. Saka tichaita nyaya yedu iyoyo kusvika yapera toona kuti zvinhu zvedu zvichazomira zvakaita sei.
Aiwa, tinokutendai zvikuru vaMakanyaire nekuwana nguva yekutaura neSuper Studio 7.
Mazviita mwana mangu, muve nezuva rakanaka.
Manga makateerera kuna vaWilson Makanyaire vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reZimbabwe Movement for First Time Voters muchirongwa chedu Upenyu Hwedu, umo tinokupakurirai zviri kuitika muupenyu hwedu vana veZimbabwe. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Blessing Zulu.
Iko zvino tochimbokupai kambo Madam Bosa kubva kuna Leonard Karikoga Jakarta. Tambo Madam Boss kubva kuna Leonard Jakata featuring Progress Chipumo na Suleiman Chimbetu. Aiwa amawadiwa tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro wenhau dzanhasi. Vagari vemuHarare voendesa kanzuru yavo kumatare nenyaya yekutengeserwa midziyo izvo zvakanzi nedare repamusoro hazvisi pamutemo. Vamwe vanhu vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vanoti kusawaniswa mikana kwevechidiki mumapato aripo iko zvine zvematongerwo enyika ndiko kwave kupa kuti vamwe vapinde musarudzo vakazvimirira. Vagari vekumberengwa vakaputsirwa madhamu avo nemafashamu emvura votsvaga rubatsiro. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange minesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Anokonika nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu, Dr. Amina Chris Gande munhau dzesi ndebele.